Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 31, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatari kuitwa negovernment rikatarisa nebudget yepati government kubatwa hakuna kana mari kugovernment ndokwatiriisa samaoko edu nezvirongwa zvokuti nyika ibudirire kupfuura kupati ndotokuziyaina hakuna zvese zviri kutaurwa izvozvo.
Bato reZANU-PF roramba kuti riri kushandisa mari yehurumende kutenga zvikakarara zvemotokari kubva kuAmerica. Asi vanopikisa vanoti
vari kukwanisa kupidza mota munyika dzekukambira, asi havasiri kukwanisa kutenga maambulensi anoraramisa vanhu. Zvipatara zvedu zviri kushandisa maambulensi ekuma1980.
Hurumende inoti hapana kudududza pakuvandudza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga, kunyange hazvo zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vari kuramba mashoko ekuti bato ravo riri kushandisa mari yehurumende kutenga zvikakarara zvemotokari kubva kuAmerica, uye kutiwo vakuru vakuru vebato iri vapure nyemba nemusana vachipiwa mari dzakawanda vanhu vakawanda munyika vachinonga svosve nemuromo. Bato iri riri kushorwawo nevamwe richinzi harisi kupinza vechidiki muutungamiri. Ngatinzwei hurukuro yataita navamutsvangwa tikatanga nekuvabvunza nezvevechidiki.
Aha, president havakati vapedza vakataurepo vakautungamiri hwemusangano, vari pakati pokuriita pakangodaidzirwa vakuru chete, and tinonyatsoziva nyaya yekuti vadiki vapinde. Onai zvakaitwa kucabinet. Cabinet yakapinda ya 2018 nevana vechidiki vakatowanda kupfuura vakuru, saka hapana munhu ari kuziya nyaya yekuti vadiki vapinde nekuti vakadzi vapinde kupfuura vamunangagwa. Havasati vapedza kuvaka nhengo dzavo dzecentral committee, saka ngatirege kuvaenderera pamberi. Nhengo dzavo dzepolitibiro, ngatirege kuvaenderera pamberi. Tinofanira kuvamirira tivape nguva vaiti basa ravo nekugona kwavo.
Mubvunzo wekupedzisira, vamwe vari kuti bato rinenge rine motokari dzakawanda kudarika maambulensi, zviri kufamba sei ambasadi?
Maambulensi ibasa regovernment. Government iri kuita kuti ichaona iri kuita zvakawanda zvirongwa zvokuti nyika isimudzirwe. Tiri kuvaka mapower station, tiri kuvaka maroads, tiri kuita mainvestment. Basa riri kuitwa negovernment rikatarisa nebudget yepati government kubatwa hakuna kana mari kugovernment ndokwatiri kuisa samaoko edu nezvirongwa zvokuti nyika ibudirire kupfuura kupati ndotokuziyaina hakuna zvese zviri kutaurwa izvozvi. Kuti tiende kunotsvaga mavhoti kuti rambe iri mupati tinoda motikari ndazvo, chinotanga ndechekuti maramba muri mumasimba here? And machairman ebato akapiwa emadzimai nevechidiki vane kodzero yekutenderera kuti tiende kunowana vhoti. Tinoda kutaudza kune vanhu kuti vanotisapota topinda maelections towina. Hurumende yedu yanyatsomira yakasimba, tapedzana nachamisa. Saka tiri kutarisana nekuti tinoda kuvaka mavoters maelections ari kutera. Basa guru irori nhando rinotanga munyika kuti mave nekurongana pakati penyaya pane zvematongerwo enyika. Mukashaya kurongeka pane zvematongerwo enyika, munoenda kuCivil War, munoenda kumhirishonga. Izvi hazvikodzere kuZimbabwe. Ndosaka hapana chakashata kuti bato rive nemotikari kuti rifambise shoko repundutso riri kuitwa naamunangagwa pane nyaya yekuti dai nyika yaenderera pamberi, kuti gavhumende isimbe ikokwanisa kuramba ichiendesera upfumi hweZimbabwe kwakanaka, kwakajeka, kwakapfuma.
Mutauriri webato rezanupf vaChris Mutsvangwa vari parunhare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru weCenter for Natural Resource Governance vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu.
Hazvireve chinhu kuti vati mari yakawanda kudaro iri kubva kupolitical parties financing iri kubva kuhurumende. Kazhinji kacho mari dzavanopiwa ari maRTGS atinoziva kuti haana value yakanyanya. Asi kana tichitarisa huwandu hwemota dzavakatenga, zvinoratidza kuti imari svinu uye iforeign currency, haisiri RTGS inotenga maFord Ranger aya. Saka imari iri kubva kuhomwe yenyika, uyewo zvekare imari iri kubva mumabasa ukoronera zvikuru sei ekutengesa maminerali.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Ndofunga makaona kuti vanhu vakaita sana Scott Sakanya vari kuzikanwa nenhau yekuti vari kutenga goridhe, vari kuchera, vari kuita sei, vari mufundraising committee yeruling party. Saka ndivo vanhu vari kuunza mari yavo, dzimwe dzacho dziri kubva kuzvicherwa zvinenge zvichibuditswa munyika zvisiri pamutemo. Chero vakati imari iri kubva kupolitical parties financing, still zvinosimudza mibvunzo yakawanda kuti saka zvinoreva kuti masanctions ndeenhema, hapana masanctions aripo, nekuti vari kukwanisa kupinza mota munyika dzekukambina, asi havasiri kukwanisa kutenga maambulance anoraramisa vanhu. Zvipatara zvedu zviri kushandisa maambulance ekuma1980, asi officials ruling ZANU-PF party vanopiwa motokari 4x4 every 5 years. Madzimambo vari kupiwa motokari every 5 years. Maservice chiefs vari kupiwa mota new one every 5 years. Saka zvinoratidza kuti hurumende yedu hainiine vanhu. Chinovakoshesa, chavanokoshesa ipower, kufadzana pachiri zvavo.
Totarisa imwe nyaya vamaguhu yekutiwo vamwe vanga vachichema-chema kuti bato iri harikoshese vechidiki, nekuti vari kutiwo pakangodzorwa vakwegurava mubato. Kunyange hazvo vamutsvangwa vachiti vamunangagwa vasati vapedza kuumba bato ravo kana kuti bazi ravo repolitibiro, vamwe vechidiki kuda vachazopinzwa imomo. Munoona sei nyaya yeutungamiri mubato reZANU-PF pachipiwa vechidiki mukana?
Ichokwadi kuti havakoshesi vechidiki, nekuti kana muchitarisa vanhu vakaita sana Patrick Chinamasa, vanhu vakaita sana Opa Muchinguri, vanhu vakaita sana Obet Mpofu, even wana Kemba Muhati, vanhu vanga vari mupolitics for the past 40 or so years, varimo muparty, mumastructures, vari muhurumende, hapachina maideas matsva havachauya nawo.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kwaMutare. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika nhasi raita musangano nevamiriri venyika kunze kuBulawayo. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vati Zimbabwe yakwanisa kubudirira padonzvo rayo rekuti itange kudyidzana zvakanaka nedzimwe nyika. Vari kutaura mashoko aya kunyange hazvo nyika dziri dzakaita seAmerica neBritain dzichiri dzakatemera vamwe vatungamiri vehurumende zvirango, dzichivapomera mhosva yekutonga nedemo. Pamusangano uyu gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo gungano iri kuti hurumende haisi kuzodududza pakudzika mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga, vachiapomera mhosva yekudyidzana nekupa mari vanopikisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Inyaya dzinogara dzichingotaurwa nehurumende, nyaya dzisina umbowo. Mutemo wedu wepolitical party financing uri iye. Pazvinhu zvakaita kunge izvozvozvo, kuti anenge aita zvinhu zvakadaro anenge apara mhosva. Ko, kana paparwa mhosva ngavasungeka nemaboka acho akazvimirira vari kuita izvozvo. Iki chinongova chikonzero kuwanda nomunhu kuri kutwa nehurumende. Isu vemaboka akazvimirira, vemaboka akazvimirira ega, tiri bhizi oro tinoshanda tichitevedzera mutemo wenyika. Tinoita shuwa kuti zvose zvinodiwa nemutemo wenyika tiri bhizi kuzviitedza panguva iyoyoyo. Hakuna zvakadaro zvakaitika. Chokwadi dai kuina zvakadaro zvakaitika, hurumende ingadai yakatomeka shuwa kuti vanhu vakadaro ivavo vasungwa. Kunongova kufungira kusina umbo womukati.
Ko, zvavari kutaurawo kuti mutemo uyu wakakosha nekuda kwekuzadzikisa mutemo weFATF, unoona kuti hapana masangano akazvimirira oga anozogumisira oshandiswa nemasangano anopfurikidza mwero?
Ipa pari kusanganiswa zvinhu zviviri. Tagara tine mutemo wemanilondari uyo unochengetedza nyika, unoita kuti vanhu vasauyise mari nenzira dzokukopokopo. Mutemo uyu wagara uripo. Izvi zvekunge mari dzemaNGO dziri kuuya nenzira dzokukopokopo inyaya dzokunyepa. Tinoti ukatarisa mashandiro anoita maNGO, mari haingodyiwa kunge zvinotaurwa nehurumende. MaNGO anoauditwa nemaexternal auditors kuti mutowana mari, hunge vanopa mari vagutsikana kuti mari iri kufamba nemwero, iri kufamba zvakanaka and iri kupinda nenzira dzotenderwa nehurumende. MaNGO anoshinja mari yavo kwaaraea, akashinja mari pakutikampema.
Asi chichaitika semaonero enyu mutemo uyu ukavandudzwa sezviri kutaurwa nehurumende?
Mutemo uyu ukavandudzwa nenzira yauri kuita uchamanikidza kuti maNGO ese anenge asisiri more like non-governmental, anenge amagovernmental organizations akatariswa nehurumende, anaregistra hurumende, anoti mukaita zvakasikashandirwe nehurumende, anoti ndaakukubvisai, hamuchabvumirwa kuopareta.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vaUbert Mandinde vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti kunyangwe hazvo chikamu chekutanga chekupa vana nhomba yechirwere chemheta makumbo kana kuti polio chakasvika kwamvura yacheka makumbo nezuro, ichaenderera mberi nekupa nhomba kune vamwe vakasaririra. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti chirongwa ichi chakafamba zvakanaka nyika yose, kunyange mvura yakanaya mune dzimwe nzvimbo yakakanganisa basa ravo zvishoma.
Tinotenda zvikuru Jena, mubvunzo wakanaka. Kuziva kwako vakaparurwa seveni nezuku uno, vashandi vekutano vangatamba mudzimba, vamwe vamuzvikoro, vamwe pamaketi, vamwe matara pamakiriniki. Tinoita kuti chirongwa ichi chakagashirwa zvikuru nevabereki kumatunhu akasiyana-siyana. Asi chinhu chakatikanganisa kuchena pane nyaya iyi ndechekuti pakazoropa mazuva nenyaya yemvura yakanaya uko nekokokoko. Saka zvakatikanganisawo sekuziva kwavo vaya vainge vachifambawo mudzimba katikatidhoo.
Vamujiri vanoti vachazivisa zvizere uwandu hwevana vose vakapiwa nhomba iyi mangwana.
Asi mangwana tinofunga
mukuru anoona nezvekukurudzirwa kweutano kana kuti health promotion officer mudunhu remasonal and west Dr. George Kambondo vanoti vakafadzwa nendima yakabatwa mudunhu ravo, kunyange vachiti matunhu akaita sesanyati nemhondoro akakanganiswa nemvura yakanaya. Dr. Kampondo vanoti zvikwata zvavo zviri kudonhedzera mushonga wenhomba kumatunhu madiki aya.
Dineja wanza akasvitwa nemvura ishanyati nemhondoro zvototi ikoko ndokwakanaya mvura yakanyanyisa zvototi motokari dzanzi dzitodhibha mseze Friday.
Vakampondo vanotiwo vachashanyira zvakare dzimba dzavakanzwa kuti dzine vana vainge vachinzi vainge vamboshanya kune dzimwe nzvimbo nevabereki vavo vachiona kuti vapiwa nhomba iyi. Vakampondo vanoti nzvimbo dzakadonhedzerwa vana vakawanda dzinosanganisira nzvimbo dzekutengesera nemumakereke.
Especially mumatown vanhu takatovawana kumamaketi kwakakatoita vanhu vakawandisa ipa mumaketi kugadzema iyo one of the areas.
Chiremba uye vari mumiriri wechinhoyi muparamende Dr. Peter Matarutse vane chirongwa ichi chakabudirira nekuda kwekushambadzirwa nevanhu vasiri vezvematongerwo enyika.
Immobilization, Minister of Health, yagara ine structures ayo nenzira yayo yekumobilize vanhu kuti vave kuzobaiwa nhomba. Saka apa zvakaitwa neministry pasina politics mukati. Saka zvofamba experience nayo taita maEPI tichipinda mese makonde. Kuna manguru amnechi nemazimota egreen aya vanhu vachibuda. Saka basa rikapovaridzwa izvofamba.
Kunyange vamujiri vati havasati vave neuwandu hwese hwevana vakapiwa mushonga wenhomba yekudzivirira chirwere chemhetamakumbo, hurumende yainge yakatarisira kupa nhomba vana zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 95% pavana vanodarika mamiriyoni maviri nechidimu vane makore mashanu zvichidzika munyika yose. Zviratidzo zvekuti mwana abatwa nechirwere chepolio zvinosanganisira kupindwa nechando, kuneta, kurutsa, kuoma kana kurwadziwa mutsipa uye kurwadziwa maoko nemakumbo. Chirongwa chekupa nhomba yepolio ichi chiri kuitwa pachiitwa mushandira pamwe nenyika dzinoti Zambia, Tanzania, Malawi neMozambique. Chirwere chepolio chakatobata vana kuMalawi neMozambique. Zimbabwe yakapedzisira kuita chirwere chemhetamakumbo mugore ra1998 uye ikanza ina chirwere ichi zvachose mugore ra2005 nebazi guru reWorld Health Organization. Asi kunyuka kwechirwere ichi munyika dzakapoteredza kuri kutyirwa kuti kunogona kupinza nyika mudambudziko. Chirongwa chechipiri chekudzivirira chirwere chemhetamakumbo chichaitwa kubva musi wa1 kusvika musi wa4 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muBrazil vaLuiz Inácio Lula da Silva vakakunda mutungamiri wenyika iyi vaJair Bolsonaro musarudzo dzemutungamiri wenyika dzechipiri kana kuti run off dzakaitwa nezuro. Mutungamiri wenyika yeChad vaMahamat Idris Deby vanoti vaJerome Huguenot vanogaro wekuFrance neAustralia kana kuti dual citizenship vanoshanda nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reSahara Conservation Fund vainge vapambwa nemusi wechishanu nevanhu vasiri kuzivikanwa vakasunungurwa nezuro. Hapana kujekeswa kuti vainge vapambirwei kana kuti pane mari yakabhadharwa here kuti vasunungurwe. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, gurukota rinoona nezvekudyidzana nenyika muUkraine vaDmytro Kuleva vashora zvikuru Russia nekuendera mberi nhasi ichibhomba magwenya emagetsi nemichina yekuchenesa mvura yekunwa munyika mavo. Vati pane kurwisa mauto eUkraine, Russia iri kurwisa zvinhu zvinobatsira vanhuwo zvavo munyika iyi. Russia iri kushorwawo neUnited Nations neRed Cross pamwe nehurumende yeAmerica nekuda kubuda kwayo muchibvumirano chekuti Ukraine itengesere chibage negorosi kunyika dzekuAfrica nekuAsia. Muchirongwa chatinotarisa nhau dzezveutano, vanhu vakawanda kudarika vaitarisirwa vakaungana pakirinika yemaziso yesekuru Kaguvi iri pachipatara cheParirenyatwa Group of Hospitals muHarare nechinangwa chekuda kuvhenekwa nekuparwa tsanga dzemumaziso pachena sezvainge zvavimbiswa nehurumende. Chipatara chakavimbisa veruzhinji kuti vaizorapwa pachena kubva nezuro kusvika musi wechina. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Pakaenda Studio 7 pachipatara ichine musi wesvondo, vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vainge vatoungana vachiti kushaya mari ndiko kwainge kwapa kuti vatadze kuenda kunoparwa maziso, kunyange zvazvo zvichivatadzisa kuona zvakanaka. Mutauriri weparirenyatwa Group of Hospitals, Valinos Dire, vanoti tarisiro yavo yanga iri yekubatsira vanhu mazana mashanu chete, zvichienderana nezvikwanisiro zvavo, asi vakati vose vakavhenekwa nezuro vacha parwa maziso.
Uya vanhu vakawanda zvakanyanya kufurigidza namba yatanga takatarisira. Isu takatanga tarisira kuti kuchaoperatwa kusvika 500. Asi kutaura kune izvo zvimabhuku medu matove nevanhu vakutopfuura churu. Naizvozvo tichatopinda basa guru chaizvo rekuona kuti panopera 500 havachaoperatwa vese neurongwa hwedu. Asi vamwe vati 500 vachapfuura tichatoita urongwa zvepatsva wokuona kuti vese vaoperatwa. Hapana watinoda kuti timudzosere kumba asina kubatsirwa.
Ambuya Elsie Mwedzi vakabva kwaMutare vanoti kunyange vakafumo bata jonge muromo vakasvikoita munhu wechimazana mana.
Tinotoreke kufarira kuti uya henyu mutore yamutengi kuti uya henyu ndimurape mwakambozvione patina kumbozviona bati tinozvifarira ungareke kufarire zvakadai munozode zvakadii.
Mumwe mugari wekuguruve Vasibusiso Kanye vanoti vava nemakore mashanu vasingaoni zvakanaka asi kushaya mari kwaipa kuti vagare havo nedambudziko iri.
Tinotikoshera chirongwa chakanaka zvokuti vatifungira nzira yakanaka yakubatsira isusu tisina mari dzacho uyezve nokukura. Tikakura zvino kuti tive tinozobatanidza mari dzokunobviswa kumwe hakuzviite tinotokundikana.
Chipatara chinoti kuparwa tsanga kuchaitwa pachena vanhu vozozvitengera mishonga. Asi vamwe vakaita samai Tsitsi Mhango vati zvichanetsa veruzhinji kutenga mishonga sezvo vari kutotamburawo.
Zuva rako rikasvika iwe usina kukwanisa kutenga mishonga iyoyo zvavharana. Saka kubatsira kwacho apa kunenge kwa half baked kureva kuti vazhinji vari panapa vari kuswererawo pano mahara nekuti zuva racho vamwe richasvika vasina kugona kuwana $50 yacho yekuita se yokutenga mishonga. Saka varidzi veprogramu kana vari vanozozvinzwa izvi ngavaedzewo kuona kuti ngaakungove kubatsira kunobva kwangosvika kwekupedzisera.
Umwe chiremba aibatsira mukuvhenekwa kwemaziso Dr. Tendai Mutandwa vati zvakakosha kubviswa tsanga nekuti notadzisa vanhu kuona zvakanaka.
Kuvanhu vakuru maonero anoita kuti waane tsanga kuona kwako kunoenda kuchidzikira mbichana mbichana kuti wanga uchiona zvakanaka wotanga wakuona kunge zvinhu zviri kuita kunge zvine mute hazvichanyatsooneke zvakanaka zvoramba zvichienderera mberi kusvika wasvika padanho rekuti hauchatooni zvachose. Saka ukaona zvadaro usaoni zvakanyanya unoda kuti uyeonekwe nemachiremba toita matesti atotarisa kuona kuti tsanga itsanga here zveshuwa ende kana iri tsanga inogona kubviswa. Yakasabviswa tsanga unogona kutorasikirwa nekuona kwako.
Dr. Mutandwa vatiwo zvinotevera ndozvezvimwe zvinokonzera tsanga.
Pane zvirwere zvinogona kuita kuti munhu aite tsanga. Vanhu vane chirwere cheshuga vanoita tsanga much earlier. Munhu wakakuvara ziso yatoti traumatic cataract. Wakaita zvimwe zvirwere yatoti kana uveitis yekuzvimba kweziso munhu anogona kuita tsanga. And then mamwe mainfections anoitika mumaziso anogona kukonzera zvefuti kuti munhu aite tsanga.
Vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo tsanga chirwere chinorapika asi vazhinji vari kupedzisira vaita mapofu nenyaya yekushaya mari.
Dambudziko ratinaro muZimbabwe ndiri kuti vana chiremba ivava vashoma mupublic sector. Saka munoona kuti tine vanhu vakawanda vari kufamba vari mapofu maraini umu asi vachigona kuona devaiwa namukana wokubviswa tsanga. Ndosaka tichitenda vari kuita mafree eye camps iwaya vanobetserawo vashoma vanogona kubetsera asi vanhu vanosara vasina kubviswa tsanga vakawandisa chaizvo munyika. Ndosaka tichikurudzira hurumende kuti ngativandudzei bazi redu rezveutano tive nana chiremba vakakwana vanogona kugadzirisa zvinogadzirika zvigadzirike zvakaita setsanga vanhu vafambe vachiona.
Tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kubviswa tsanga muziso rimwe kunoda mari inotangira pama mazana mana emadhora ekuAmerica zvichikwira. Tsanga ndidzo dzinonzi dzinokonzera upofu pasi rose, asiwo zvichinzi vazhinji vanozopesera vasingaoni vari munyika dzichiri kubudirira nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvekuti vaparwe maziso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, vanoona nezvezvikwata zvenhabvu muzifa vaWellington Mpandare vanoti zvinosuvisa kuti chikwata chemaWarriors chichange chisiko kumakwikwi e2022 FIFA World Cup achatanga kukata mwedzi uno. VaMpandare vanoti sangano ravo neveruzhinji munyika vachange havo vachitsigira zvikwata zvemuAfrica zvakabudirira kuenda kumakwikwi aya. Zvikwata izvi zvinosanganisira muGroup A Tunisia, Kotiwo Senegal, Morocco, Cameroon neGhana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mkanganya uye navamupandare nezvenyaya iyi.
Chinhu chinorwadza kuti hatisi ikoko, yange iri shuviro yedu kuti tinge tiri ikoko, nekuti kungokwalifaya chete kuenda kuWorld Cup unoziva kuti mari yapinda muhomwe ma12 million, so yaibva yachinja zvinhu zvakawanda mabhora remuZimbabwe. Asi patimu yatichasapota tinomhanyana dzemuAfrica ndodzatinotanga kumhanyana dzo, kusvika dzese dzabuda ndopatichazotsvaga kuti okay yasara ndeipi yatingasapota. Asi pekutanga sekutanga chekutangisisa kusapota timu dzemuAfrica kusvika padzinogumira kufainal, tongomhanyana dzosvika kufainal. Asi kazozorambawo tozoona dzinenge dzasara kuti ndedzipi dzatingasapota.
Asika vamwe vanoshorawo zifa nemamwe masangano anobata nhabvu munyika kuti nyaya idzi dzebhora hadzisi kubatwa zvakanaka pari zvino.
Vanhu ivavo vari right pakuti kana tisiri kutamba zvakanaka timu isina qualified kuenda kuWorld Cup, vanhu vane kodzero yekushoropodza zifa, nekuti tisu tinenge tichitarisirwa navanhu kuti tiqualify setimu. Kana tikatadza kutora maplayers vamwe vakaona vana Rhys Nelson vari kugwesa zvibudza zviviri kwasina nezuro, anova anokwalifaya kutambira Zimbabwe asiri kuuya, vanhu vane kodzero zvakare kucriticisa zifa kuti aiwaka maplayers akawanda kudze kuAmerica tine maplayers ariko, kuUK tinawo, pasi rese tine maplayers ariko, ekuti isisu zvinhu zvedu zvikaiswa mugwara rakanaka tikakwanisa kuunza maplayers ese akatenderera pasi rese, Zimbabwe inofanira kunge ichikwanisa kukombita nemateams mahombe epasi rino.
Zvamira zvakadaro, pane zvamuchange muri kuita here sezifa panguva iyi yeWorld Cup? Tinoona kuti dzimwe nyika dzine yavanoti maviewing park nezvimwe zvakadaro kuti vanhu vaone nhabvu.
Pari zvinhu zvinganyepa, hapana kana zvirongo zviripo. Mushure mekususpenda kwezifa neFIFA, zvinhu zvakawanda zvakamira kubva kumafriendlies ati kune kutamba zvokuita mapaki zvokuita izvi hapana. Vanhu vakaruza yatinoti interest mushurungu iyaye mubhora zvemunomo, vanhu vari kupfuurowa bhora zvisingaite zvokuti kuona maclub dzekunana EPO achitamba kudzoku, vanhu vanenge vakazara matv maweekends. Asi kuti kuwanikwe munhu munyika anoita izvozvo zvokuti mapaki zvamuri kubvunza izvozvo izvo, kunze kuti kana makambani amwazozvifunga wazvo pamberi apa kati nguva yatofamba hapana zviri kutaurika izvo zvemapaks.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwenhabvu munyika musangano reZIFA vaWellington Mpandare vachitaura naMavelas Mkanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yechirwere chemheta makumbo kana kuti polio. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bato reZANU-PF roramba kuti riri kushandisa mari yehurumende kutenga zvikakarara zvemotokari kubva kuAmerica. vamwe vemasangano akazvimirira oga voramba zviri kutaurwa nehurumende zvekuti vari kushandiswa nehurumende dzekunze kuti vape mari masangano anopikisa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mwina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.